mashoko akanaka zvikuru asi anoita zvekuti haasi matsva. Takanzwa, tanzwa, tanzwa zve. Saka ishoko rakanaka rokutsvaka. Asi kana vasingatiudzi kuti tsvaka kwavo kwakuvatarisira kuti kunge kwabudisa zvakabudisa panguva yakareba sei, zvinotinetsa isu kuti tipembedze mashoko akaita saiwavo. Nekuti zvinogona kutora makore gumi kana kuti makore akawanda wanda vachikonzokuti vangoti vachatsvaka mari iyoyo. Asi handi zvitsva zvavanogara vachingotaura zvakanaka zvoga zvose zvakanaka todii topembera toona mangwana acho hamuna chirimo mupoto muya mavava vachiti vachakanda zvakati. Saka chataakuda kutarisira kwavari ndezvekuti pamwe rwendo runotombodii tomboterera tovapa kuda kana 6 months mwedzi mitanhatu vachimbotsvaka tozovabvunza ariko zviya zvamakataura zviya zvatoziva kuti maigara muchingotaura kuti muchawanikwa mari yakati yakati zvasvika papi. Saka toda kukumbirawo kuti ivo mukutaura kwavo vativudze kuti pakati kana kuti mwedzi unouya tiuya tokuudzai kuti aiwana here.
Ko tikatarisawo nyaya yekurima yavari kuti ivo ma99 yelisa vari kupa varimi anokwanisa kushandiswa semari yechibatiso kana kuti yatingati collateral zvingabatsira here?
Ko kana munhu akazokona kubhadhara iye ane 99 lisi kwaanenge apuwa mari kwacho ikoko vachandotora purazi racho iroriisirira tichai chai ndio patoda kuhwisisa ipapo kuti kucolateral inogoitwa collateral munhu achilisa zvakafanana nokuti kana ndikaredesa munhu imba yangu kaini kana wozozi iyeye imba iyoyo wobvumidza kunotora chikwereti nayo imba iyoyo iyo isiri yake. Saka kana akakona vanobhadhara vanozomutorera imba isiri yake panoda kutsanangurwa ipapo vanatozitsanangurira kuti panomira sei. Kana vangoti vanopa vanhu mapurazi iwayo asati achiri 99 kuti azokwanisa kuti aite kuletera vanotora zvikwereti vongobuda pachena. Asi kana isiri yake purazi iroro munhu murimi risiri rake achifanira kurirenda kurilisa ikoko for 99 years zvinogozofamba sei akakona kubhadhara kwaakwereta chikwereti ikoko? Panoda kuti vatitsanangurire ipapo zvizere.
Asi semaonerenyuwo Dr Masocha, pangagadziriswe sei nyaya dzezveupfumi muZimbabwe umu? Zvii zvinoda kuitwa?
Zvinonyanya kuda kuitwa ndo zvimwe zvavari kukurudzira kuti vanoda vanhu vane mari vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachiuya vachizoinvesta muZimbabwe yatinoti pachirungu direct foreign investment. Iyoyo ndiyo inozounza vane mari vachitanga mabhizinesi avo vachicreata mabasa. Saka vanenge vari kugwara kwaro vachikurudzira vesiti vari kunze kuti tivabetserevo. Saka igwara rakanaka ravanaro rokuti vanoda maforeign investors vauye. Zvatoverenga mumapepawo zvokuti vari kuuya vachiuya. Ndakamboteereraiko hurukuro yeumwe wezvemari uri kusouth africa achiti Zimbabwe inyika ine zvose zvingadiwa namainvestor. Chinongodiwa chete kuti ivo vane mari vokuzhe vachipinda muZimbabwe vondoita mabhizinesi imomo. Mabasa odii? Omuka. Mari yowanikwa. Kana yawanikwa mari yokwanisa kutoreka kumabhengi kuti iniwo hangu ndiri kumusha ndinotengesa mbeva dzangu ndikwanise kutengwa ikoko nokuti handina chimuchini chokukwenya chiya. Saka pamari apa panogadziriswa inochekwa kumabhengi apa.